Ita uku kwa kachika mazavani waka wanda sezo wa mwevarambizu wakupinda muguta. Vange vaine magwaru anu wavumiza kuyenda kumabasa mukati meguta kana muma industry. Vatoriwe na uva nechitama varambizu wakita basaravo. Mukuru weri mwere masanga na numiraba garimimu Harare. Recombined Harare Residents Association. Amailo reinu mpasiri vati varambizu wakupinda muguta. Kunyange azo vange vaine gwaru rinoratidza kuti vange vachienda kubasa.
Vamwe vanga vanetsamba vanga vachitorambirwa kuti vapfuure kuti vapinde mutown. Inini ndinimwe wavo ndatoudzwa kunzi tsamba yamuinayo iyi hatingaigamuchiri, tinoda tsamba yekuministry. Isusu tine tsamba yatinayo yekuHarare City Council because tiri kushanda nawo panyaya dzekuita maresponses ecovid-19. But tatorambirwa nemusoja anga aripo achiti makeses awanda, saka hatisi kuda vanhu vakawanda mutown. Mutown macho mukati medhorobha macho patomboita dzimwe nguva dzokuti vanhu vanga vachipota vachirohwa.
Mumigwagwa yese inopinda muguta mange mine mapurisa nemauto ange achiburutsa vanhu mudzimotokari nemumabhazi ezupco achiongorora kuti vanhu ava vange vachikodzera kufamba here. Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru kuti vanhu varambidzwa kupinda muguta, kunyange hazvo vange vaine mvumo yekuenda kumabasa nekumahofisi avo.
Vanhu vatambisa mari ndokusvika pa roadblock yepa airport vakaudzwa kuti aiwadzokerai, vakadzorwa vakakwira zvemamwe mabhazi vachidzoka. Vamwewo ndevatambisawo fuel yavo yavange vainayo mudzimota dzavo vachinodzorwawo vachitadza kuenda kumabasa. Saka zvese izvi zviri kuita kuti vanhu vanyunyute. Izvi zvinodzoserawo zvakare ikonomi yenyika, mamiriro akaita zvoupfumi zvinodzoserwa sure. Saka zvese izvozvi zvinhu zviri kubata nekushungurudza vagari vekuno kuchitungwiza.
Kunyange hazvo vamwe vakwanisa kupinda muguta, zvinhu zvange zvakaoma ikoko sezvo mapurisa nemauto ange ari kudzinga vanhu muguta. Zvitoro zvizhinji zvikuru semimigwagwa yakaita sachinoi, kaguvi nemimwe zvavharwa panguva dzekumatuma sikati, kunyange hazvo zvine mvumo yekuvhara nenguva dza 4:30 PM pasi pemutemo wenational lockdown level 2. Mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti nhasi mapurisa nemauto ange ari kuita basa nemazvo zo nekuona kuti vanokodzera chete ndivo vange vachipinda muguta. Vatiwo vamwe vange vari kudzorerwa kudzimba ndevaya vange vakawandisa mudzimotikari vasingatevedze mutemo wesocial distancing. Vanyati vazivisawo kuti vatambira zvichemo zvevanhu vadzorwa kumba, kunyange hazvo vange vaine magwaro anovabvumidza kuenda kubasa uye vati vagadzirisa zvichemo izvi. Asi mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamo wadzai vaudza Studio 7 kuti veruzhi inji vangadai vakaziviswa nezuro nezveurongwa hwanhasi.
Saka isusu chichemo chedu ndechekuti zvinhu zvinofanira kucommunicatewa nenguva vanhu voziva kuti tiri palevhu ripi chairo relockdown irori. Nokuti tikatarisa maitikiro azvanga zvita wiki yese, vanhu vanga vane mikana uyoyo wokupinda mutaundi. Mumwe kwamuri kutaura kunana downtown ikoko business ranga riri kufamba, mainformal traders achikwanisa kushanda, vamwewo zvipoka. But nhasi ndopataona pachitoenda kundovhariswa ende zvichitaridza kuti pari kuda kutoshandiswa force. Saka tiri kushaya kuti zvii zviri kukonzeresa urongwa hutsva hwakadai.
Vachitaura nezuro Manheru mushure memusangano wenational task force inoona nezvechirwere checovid-19, gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, Senator Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kushishikana kuti vanhu vave kuwandisa mukati memaguta nemadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.